DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US 65 million. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zire zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 4738. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi mana 167140. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvitanhatu nemakumi maviri 3,956,020. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi rino reWorld Food Program rinoti kutanga kwemwedzi uno kusvika muna chivabvu Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica US 65 million dollars kuti ribatsire vanhu munyika nezvekudya. Kunyangwe vamwe vachigununguna kuti panoitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu cheWorld Food Program, mutauriri wesangano iri vaThompson Piri vanogara vachiudza Studio 7 kuti vanenge vaona vanenge vachiita uhori vanofanira kuva mhangarira kwavari voferefeta. Vanoti vane matanho avakatora ekuona kuti hapaitwe zvematongerwo enyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanira kubata chigaro chemukuru weUSAID muZimbabwe vaZeb Simpson vakati America icharamba ichipa rubatsiro rwechikafu kune vakatarisana nenzara. Vanotiwo vacharamba vachivapa zvikwanisiro zvekurimisa kuti vakwanise kurima nekuriritira mhuri dzavo. Mukuru weWFP muZimbabwe Mai Francesca Edelman vanoti zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekushandisa vanokwanisa kuti vazvirimire zvakakosha nekuti zvinowanisa vanhu chikafu pamwe nekuti vasarambe vachirarama nekupema. Vanotiwo zvirongwa izvi zvinobatsira vanhu munharaunda dzavanogara kuti vashande pamwe mukuchengetedza zvinhu zvavo pamwe nekushandisa mari izvo zvinoita kuti vagare zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvinofadza kuti WFP yawana mari yekufambisa zvirongwa zvayo muZimbabwe.
Zvinofadza kuti vawana mari iyoyo kubva kuUSAID. Zvakureva kuti zvirongwa zvavakaronga zvakubatsirwa kuti zvibudirire nemari iyoyo yabva kuAmerica. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. Isu WFP takanga tatotaura navo masvondo maviri apfuura vachitiudza zvirongwa zvavainazvo, vachitiudza zvakare kuti vane mari dzavakamirira dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichocho chaakuzobudirira kuburikidza nemari iyoyo yabva kuAmerica.
Mari yakapiwa WFP iri kushandiswa pachirongwa chayo cheUrban Resilience Building Program, icho chichabatsira mhuri zviuru zana nemakumi masere mumadhorobha nemaguta gumi nemapfumbamwe. Dzimwe mhuri zviuru gumi nezvina kubva kumatunhu masere dzichabatsirwawo pasi pechirongwa cheWorld Food Program Food Assistance for Assets Program. Pasi pezvirongwa izvi vanhu vanopiwa unyanzvi munyaya dzekurima kuti vakwanise kuwana chikafu chakakwana chekudya nekutengesa kuti vararame kunyange pakaita nzara kana matambudziko akaita sekushanduka kwemamiriro ekunze neCOVID-19. VaMavhima vati pavakatsvaga rubatsiro kuWFP paive nevanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vaida rubatsiro, mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vari mumadhorobha, asi vati uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwadzikira chose zvichitevera goo rakanaka. Asi pachi nevamwe vakawanda mumadhorobha vari kuyaura nenzara sezvo vasina pabasa uye mitenge yezvinhu iri kuramba ichikwira. Vamwe ambuya vemuHarare vasina kuda kudomwa nezita vati vave nenguva vasati wana chikafu kubva kuhurumende kana kubva kuzvirongwa zvakaita sechiWFP.
Kana kuti tinzwo tiri kutambirwa kupi hatina. Takangoonawo vamwe vari kupiwa tumari $40 kwakanzi ndati kwego, vamwe vari kutwana isati kutwana. Takati tinyorewa, havana kutinyora.
Amai Linda James vekuEpworth vaudza Studio 7 kuti vari kuda rubatsiro asi havasi kuruwana.
Izvozvo izvi zvatooma kuna naApril May kutaimboendawo mapurazini tichinonhonga nhongowo Shibage imomo makapedza kukohwa nevamwe, bate zvinozvi hazvina kutombomira zvakanaka.
Izvi zvatsigirwa navaPeter Nyapetwa avo vati pari kuitwa zvematongerwo enyika pazvirongwa zvakaita sechiWFP nezvimwe.
Dziko iri takatomboritaurira kuna implementing partner wacho iDan Church Aid cheResidence Association emuEpworth, but tiri kuona kuti pari kutonetsa zvokuti tinoresa petition kufood program yacho WFP varidzi vechirongwa kuti kana zvichibvira vamire vatange panyuwani.
Kunze kwerubatsiro rweWFP hurumende iri kubatsirawo vamwe vanhu maguta nekumusha. Asi vaMavhima vanoti zvirongwa zvese zviri kuitwa pachena pasingatariswe kuti munhu ndewebato ripi.
Ukaona muri bato riri kutonga, imi muchida kuti muwane mavhoti 5 miriyoni mombotarisa kuti uyo iko zvino ari kuMDC tsanga hatichamupi. Zvinenge zvichireva kuti mavhoti acho hamusi kumadaka. Saka isu hatitarisi kuti munhu ari kupi, tinongopa.
Asi pane vamwe vagari mumisha yakaita seBudiriro neMufakosi vanoti vakanyimwa mbeu nefotireza pachirongwa chipfumvudza iyo yakapiwa vanhu paMufakosi muri imwe sekondari. Muri mamiriyoni matatu mumaruwa nemadhorobha dziri kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chipfumvudza kuti dzikwanise kuzvirimira chikafu chekuzviriritira. Chirongwa chekubatsira vanoshupika mumadhorobha emunyika chakaparurwa muna 2019 neUNDP neUNICEF mumushandira pamwe nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vabata chirwere cheCOVID-19.
vachinyora paTwitter pavo. Hofisi yava Ramaphosa yakati va Ramaphosa vari kuzorora zvakanaka kuCape Town uye vaisa basa rekutungamira nyika mumaoko emutevedzeri wavo vaDavid Mabuza kwesvondo rino. Va Ramaphosa vanonzi vakabaiwa nhomba dzavo dzeCovid-19 asi vakatanga kusanzwa zvakanaka nezuro zvichitevera gungano ravakaenda rekurangarira vaimbovemutevedzeri womutungamiri wenyika vaFW de Klerk. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nava Ramaphosa zvokukurumidza kuzivisa vanhu venyika yavo pamusoro pedambudziko iri chidzidziso chikuru kune vamwe vatungamiri vanorevera vanhu nhema vachivanza zviri kuitika vachiti zvaitwa nava Ramaphosa zvichabatsira kudzidzisa nekukurudzira vanhu muSouth Africa kuti vabaiwe nhomba.
Ongoti hasvitswawo kuti mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa vatesta positive nechirwere cheCovid. Izvi zvaitika musure mevawanikwa vari pagungano rekurangarira aimbova mutungamiri wenyika vaFrederick de Klerk. Kunyange zvazvo papachinzi vanga varipo vakateedzera mutemo pamusoro pezvinofanira kuitwa pamagungano ese nekuda kwemaCovid restrictions, asi mutungamiri wenyika vawanikwa vachizonge vachibatwa nacho chirwere cheCovid ichi. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti hakuna angati akadziviririka zvekuti haangabatwe nechirwere cheCovid-19. Ndo zvandingataure pamusoro pezvaitika izvozvi.
Vanga vakabaiwa nhomba dzavo dzose here vaRamaphosa?
VaRamaphosa vakabaiwa nhomba dzavo dzese uye vakatombenge vatestwa pavakaenda kunyika dzekumavirira vachizonopedzisa nekuSenegal vachidzoka. Vaitestwa pese ipapa vachionekwa kuti vanga vasina denda asi nhasi uno pavanzwa kusanzwa zvakanaka vakatestwa vabva vaonekwa kuti aiwa denda iri rakavabata. Kunyange zvazvo vatauriri vehurumende vari kuti vari kunzwa is in high spirits, asi chavataura pachena ndechekuti denda reCovid-19 rinenge rakavabata.
Profesa Mukonza, kana mukatarisawo kuti pavangozviziva vaRamaphosa vabva vaudza nyika yavo yose kuti ndo zvavawira izvi, munofungei namaitiro avo aya?
Maitiro avaita aya maitiro anoratidza utungamiri hwemhando yepamusoro, nekuti kune dzimwe nyika dzatinoziva vatungamiri vakanzi vabatwa nedenda irori vanonyepera sekuti havana kubatwa. Zvinhu izvozvo zvino kubuda pachena ikoko kunogona kutobatsira vana venyika yeSouth Africa kuti vazive kuti denda iri riri kuzvechokwadi uye harisi kusarura. Saka munhu wese anofanira kutochenjerera pamaitiro aanenge achiita zvinhu zvake. Pakanzi vanga vapfeke mamaski, vanhu vanofanira kupfeka mamaski nekuti denda iri harisi kusarura. Vanhu vakanzi ngavabayiwe, zvinotoda kutoti vanhu vatoona kuti vabayiwe kuti denda iri harisi kusara, nezvimwe zvese zviri kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwedenda iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. VaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo sameya weguta reHarare zvichitevera kupera kwemazuva makumi mana nemashanu avakange vambomiswa kushanda pamusoro pemhosva dzeuori dzavaipomerwa. Gweta rava Mafume vatonderai bhadhasara vaudza Studio 7 kuti pakagara pasina mhosva yakaparwa, vachiti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kupinza nyaya iyi mumatare edzimhosva munguva iyi. Zvinoreva kuti vaMafume vakange vakasununguka kudzokera kubasa ravo.
vabata sara vanoti vachipinda musvondo rechipiri vamafume vadzokera kubasa havatarisiri kunzwa kubva kuna vamoyo sezvo zvipanga mazano zvavo zvichivaudza kuti hapana mhosva iripo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa kuti vanoenderera mberi nebasa ravo rehumeya mushure mekunge mazuva suspension yavo adarika. Mucharangarira kuti meya vakasuspendwa naminister velocal government in national housing vaJulai Moyo vachinziwo vane nyaya dzavo dzanga dziri kumatare edzimosva dzavainzi saka vakasuspendwa. Mutemo wakashandiswa kuti vasuspendwe unoti vanosuspendwa for kwemazuva anoita iwo 45. Mazuva aya 45 asati apera panofanwa kuunganidzwa inonzi tribunal inoona nezvenyaya yacho yotovatonga ivo vamafume basa ikoko kweukansela. Izvo hazvina kuitika. Saka kana zvichinge zvisina kuitika mutemo unoti vamafume vanobva vadzokera zvakare kubasa ravo ravanga vainaro vasasipendwa ndekuvemeya weguta reHarare. Saka ndo zvakaitika meya vakadzokera kubasa mushure mekunge tanyorera vanhu vekutown house takanyorera tsamba kuna town clerk tichimuseketesiwo tichimuzivisa kuti meya vaakudzoka kubasa. Saka izvozvi meya veHarare varitori pabasa vanofanirwa kunge vari kuworkshop yelocal government yacho yavari kutoita basa iroro sameya.
Hapana chamati manzwa here kubva kuhurumende kana kuti kuna minister Moyo pamusoro penyaya iyi?
Hapana chatati tanzwa and handifunge kuti pane chati tanzwa nekuti ivo minister vanenge vaine maadvisors avo anoona nezvi temo anovaudza kuti hapana chimwe chavanokwanisa kuti vaite kana mazuva achinge akwana 45 pasina chaitwa kureva kuti meya vanonge vane kodzero kuti vachidzoka zvavo kubasa. Saka ndoo mamiriro azvakaita izvinezvi ende hatisati tanzwa kuti ivo vanonge vaine zvavanenge vachida here kuti vazoita asi hatifungi kuti pane chavangaita nekuti mutemo unenge wakavasa.
Avo vange vari gweta rameya veguta reHarare vaJacob Mafume vatondirai bhadhasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti nhengo yekereke yeJohane Mazowe vahatirarame momberume avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zero havasi kuzikanwa kwavari. Gweta ramomberume vaBrian Majamanda vaudza Newsday kuti havasi kuziva kuna momberume. MuNewsday makare mwana musikana ane makore mashanu akawanikwa akafa kunyanga. Imwe mitezo yemuviri yake isipo mune zvinofungidzirwa kuti ndezvemushonga. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi. Bulawayo 24 News rinoti vachangodomwa kuva mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kunzi vanoda kuva mutevedzeri womutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa nemumiriri muparamende weNorton vatemba Muliswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mugadzi neshamara pastudio 7 nevatereri mese. Ini ndinonzi Nyamukondi wakuno kuSouth Africa. Ndakatoregista kuvota. Nyaya yangu iri panemukomano aitamba bhora. Ndofunga akaona Tracy Coventry achituhwina achibva angoitwa minista. Akati ndinega nditange ndiite ndiri president. Hazvishandi kana pfungwa yake iri kuchinja kuti ZANU PF haichaiti anongoyaka kune vanhu. Chamisa ndeya nevanhu, it's not a secret. Unouya ikoko ukambe nauri ikoko wanhu kufarira uripo kubozwa kwakazvimiririra watonuza Vadim Pitanov rudo rwese vataiva nawo narwo newe rwapera chinja maitiro apa.
Morning mamuka sei vamushamarari mose kana tanonoka wande nevese vatinoziva nevasingazivi ndinoti pavanhu vezanupf vasaramba vachinyomba tsvangirai shamisa every time zvakafanira shamisa tsvangirai vasaramba vachinyomba shamisa shamisa is not a president president ndimunangagwa ivo vanongoti chidiki chaitwa nemdc vanoramba vachingozvimhanyisa mdc yazvodai yevaita huri ivo vakaputsa mota dzashamisa hakuna kana wani vakasungwa kana wani dai yanga vari vanhu vemdc vachidayo kuzanupf dai zvakazara nyika yese saka ndinoti zvakadayo pazanupf musarambe muchishungurudza vanhu vezimbabwe tiri vanhu vezimbabwe tiri zvizvarwa zvezimbabwe shamisa mwana wezimbabwe saka mwanawo wakazvarwa namai vake sezvo makaita musaramba muchimushungurudza toti mukomana ngaapinde ngaapinde shamisa forward no turning back musachidzigwa nezano hanzi kana rakwata richaiti mbodza ticharamba chingoti shamisa shamisa nero pese pese.
Makadii vashamarari vestudio 7 pamwe chete navanoteerera chirongwa ziita ndinonzi Masi ndokutaura ndiri kuno kuJoburg. Tapinda muzororo rechrismas asi tapinda tiine musodzi pamatama nokuda kwekurasikirwa negamba redu vadehwa mafinga chokwadi tarasikirwa vadehwa mafinga zororai murugare rwashe tarasikirwa chaizvo zvinoradza kurasikirwa nemunhu anenge imini muri ngaicheme ine tariro mwari avanyaradze ndatenda zvangu.
Makadi pastudio 7 apo vashamarare vose tinokutendai. Ndoda kutaurawo ndinonzi Makonyi Severino. Ndoda kutaurawo pamusoro pemurume anoti kubva zvakapinda vachamisa mapotiwosi akabva azara mumatauni. Chaanofanira kuziva ndechekuti rodhi dzinoitwa nezinara ndo inokolekta mari dzerodhi. Saka chamisa haashandi kuzinara, chamisa haasi chinhu kuzinara, zvino rodhi dzinogadzirwa nezinara. Ndo zvaanofanira kuti azive izvozvo kana achida kuziva nezvokuti mapotiwosi anofanira kuitwa naani aende kuzinara.
Makadiko vana jonga, ndini gogo. Toda zvangu kutaura pane vari kuti hazvina mhosva kuti vakarega kudaidziwa kumusangano. Unofunga kuti kana uine pfungwa dzakazara chaizvo ungati handina basa nazvo, wodaidziwa kumutambo womuchadho womwana wefriendi yako, iri friendi yako, mwana wake anochata, orega kukukoka, unonzwa sei? Kunyepa, vari kurwadziwa kuti vakasara sei? Vakasara sei vamwe vachikokwa? Manikizowa wese akakokwa ivo ndokusiyiwa nokudawo kuti havagoni kupata vanhu zvakanaka.
Kwazuwai kwazuwai pastudio 7 apo. Ini ndiri kugokwe. Ndiri kurwadziwa nenhau yemasoja nemapurisa ava vakuita maarmed robbery. Haisi mhosva yavo, vanofanira kutichengetedza hongu. Asi haisi mhosva yavo, inhau yenhamo. Nhamo ndo iri kuvaitisa zvese izvozvo. Vamunangagwa, nzwirai vanhu tsitsi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, munofungei neChristmas nenyuwere yegore rino? Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. mepo mupengo kana kuti tornado yakavhuvhuta mumatunhu matanhatu ekuchamhembe kweAmerica yauraya vanhu zana kusvika pari zvino. Vanoona nezvekubatsira vanhu mumatunhu awa vachiti vanotarisira kuwana vamwe vafi. Matunhu eArkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi neTennessee akavhiringwa nemhepo mupengo yakauraya vanhu nekuparadza maguta nedzimba zvakanga zviri mugwararayo. Zvichinzi pari zvino vazhinji vakafa vanga vari mudunhu reKentucky. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira anobatsira vanhu panguva yenjodzi ari kuedza kubatsira vanhu vasisina misha zvokudya kana mbatya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenda kunozvionera kusakadzwa kwakaitwa matunhu awa, asi vachiti pari zvino vaudza mapazi ehurumende yavo kuti aite zvose zvinofanirwa kuitwa mukubatsira matunhu awa. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMississippi vaBlessing Dembo vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo havasati vanzwa kana pane chizvarwa cheZimbabwe chakafa kana kukuvara mumhepo mupengo uyu.
Ai, kwandiri manje manje kuri right, kuri safe, ndiri further south kupfuura kwa but area yakaafitwa chindova chawanda ndaigara area yacho nda recently moved from there, and actually I was on my way going there and I had to stop because I thinking whether change is serious and guess nanya sokumira kwasho kwasho
chicha makaona chicha kaitika
kune vandatora nao pane maZimbabweans andatora nao wari St. Louis neku West Kentucky ndo wari kuntaro be I think ma kokanisa nyaya ma sirens sireki ma siren nanoitika kana kwakuya ma tornadoes so ndo wakanisa usiku vachingonzwa kuti asi area kune maZimbabweans andinyazoziva zvakaitika nemusaida zvinyazovananga. One akatodriva achibva area kwavanga ari achienda samwe amunhu anga ari kuSt Louis ndiye akandifonera ini achitotaura kuti kwakaipa kuno this time kwakaipa but anga aenda kumushopping unonzi kuHome Depot ndokwaakazo pakatozwa kunzi take cover ningeheri kuti wai muno saka iye ndobva ati hama ndingamboita take cover munhu akatodriva akabva koko achienda kumba kwanga kwaiti kwangu kuri safe and few minutes later ndopavarondaura kuti ikwandabva kundo chatosara chitorova hamene kuti vanhu vacho vari safe hereko.
Mungaziva kuti iko zvino pafa vanhu vangani nenyaya yedutu mupengo iri?
The last ndanga ndaunzwa one area iri muKentucky kwandandiri kufaraunge ndichienda but kwainonzi kune at least 70 people were fed dead at the time. That is the last I heard yesterday, so I think the number might have gone up.
Zvino Radembo, mungazivawo here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi zvakamira sei? Pane akakuvarawo here?
No, as far as I understand, not a single one. Ndanzwa any casualties aitika handisati but I think ndichaita some more inquiries. I think there's a few people changa chanyaya kunisa kuti network pazvakaitika network vanhu vanga vari muarea iyoyo havangasiri kutobatikana pafoni because I think yakadisrupta zvese manetwork emafones neinternet service.
Pane zvayambirwa vanhu here nagavhuna kana kuti nehurumende yemudunhu iri pane ramangwana kuti vaite?
Andina update chaishayo kuti chicha nyasha yasvika papi but in most cases kana zvatoda so panonzopinda vefima ndo vanonzoita take over and kana vanhu vane dzimba dzinenge dzapwanywa kana kudindini vanopiwa advice yekuenda kana kunotsvaga kunenge kuri safe. Kwese kwanenge kuenda kuri safe usually vanozopedzisira vaitwa compensation yemari kana kubhadharwa mahotels kwese kwese kwavanenge vaenda saka as long as vanhu vari vapenyu I think ndochatinoita worry about.
Asi imi nemhuri muri right yenyu hamuna kusangana nezvakanyasa kuoma?
Aiwa zvinaizopfuura nekwayatiri chaiwa zvinamba tinenge tiri safely isusu.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMississippi vaBlessing Dembo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.